Yeah, of course, yeah, but there was a very big error in Kaitwa Lewa Shandi. But it's a common error which can be done even Pamusha. Pamusha Pedishavu Shavu Batilo Sarwa. That common error can again be happened. Drukut Zagakaganisika Asi, Kukaganisika Iko, Kudokunakuanika, Atinaduan, Wakaita Iwo Chit no Mapepaya Akanga Ari Panguche te blessing. Saka Pawaka Buddha Ochi Maya Maya Wakafunga Tatora you. No vowels haruna. But as it rides us anyway.
Ko munowirirana here nevamwe vakuti aiwa vanhu vakavhiringidza apa vanofanira kuti vadzingwe basi.
Inini ndiri mu trade union chaiye akakwana trade unionist. Atingoti kana munhu washaisha pamutemo welabor wozvichibva watokanganisa. Munhu kana akanganiswa yes anotongwa asi anopuhwawo kana asina kumbokanganisa chimwe chii anopuhwa reprimand. Inini handiwirirai nazvo nokuti munhu iye tikamudzinga basa vana vako vachatambura futi. Wondo joina laya wakaburiswa mabasa mavhika apera nema 3 manzi utauti chawakawanda pa 30 years saka hatidi kuramba tichingodzingana kuti marovha awande munyika.
Ko munotiwo kudii nevamwe veMDC ava vakuti aiwa izvakuratidza kuti vamugabe vakura nekudaro havafaniri kuramba vachitonga.
MDC ishiri muririro wayo ka hapana waanoda kuti atonge even inini chinoti pandikanga ndiripo vanongoti hatimudi. Anototsvaka chimwe chinhu chokutaura. Saka ungati iwewe tiri kutaura nyaya yekuti munhu akakanganisa kuti akupinda panyaya yamugabe apinda papi chaakakanganisa apa mugabe chii. Akangoverenga ka mapepa anongouya nemasekitari obva averenga but naivo vakazvizwa vakanga vakutori kutotaura kumwezi zvaaida kuti zvitaurike nezvavakanga vasiya vachitaura futi. Saka haiwa weMudhisi awa ishiri muriro wayo. Ko iye uyu waryiwa 17 times, tangira akaryiwa 17 times. Asi ari kunorama chii zvakakura mandiripo, zvakakura mandiripo. Haachahwina.